Yeah, actually, writer application here, Bill, and the Bill Ratio right in terms of constitution, says what she said to Pascala, when they write in terms of the constitution, you could apply a bill. Saka, Zaitwa, and judges, Zokuri, judgment, Zunu, Zagara, Sita, my judge in Zimbabwe, but Zunu, Zoti, Susu, Kimona says, oh, any bill application. Kurisepa judgment kwada iso kufana nekuwedzera mazuva vasikala vari muchizarira.
Saka pane matanho here anogona kutorwa navasikala kana magwetawo kuti nyaya inge ichikasika kufambiswa kumatare.
Kana zvadai so hapana hapo zvawanokwanisa kuita because if izo kurisepa judgment zvino zviri pamutemo yatingati iprocedure iri pamutemo but kurisepa kwe judgment kwacho hakufanga kuzo ti judge vaite mazuva akawanda vasina kupa mutongo webill.
Tinoona kuti hapana kupiwa zuva richazopiwa mutongo waasende kwauyu. Zvinorevei izvi?
Zvinhu zvinokachamadza because kana iri application yebill zvofa kuve zviri pachena kuti vasikala vari kufanirwa kupiwa bill here kana kuti kwete. Because kuenda kwavo vachinoapply bill zvavaita nhasi izvi zvinhu zvinotaridza kuti vasikala vari kutaura kuti pane anonzi machange circumstances kana kuti nyaya yavo yekupuwa kwavo bell yave nezvimwe zvinhu zvachinja zvokuti dare rofanira kuzoongorora izvozvo robva rapa mutongo. But kurizepa kwaitwa application yacho zvinhu zvatingati hazvizi pachirungu welcome zvinhu zvokuti kana vaifanira kupuwa bell judge aifanira kungopa mutongo wavo. But now kurizepa kwavaita bill kwachoko zvinhu zvandingati zviri procedural zviri pamutemo but zvinhu zvokuti zvinhu zvatasingatarisiri kuti zvingaitike.
Tinoona vamwe muhurumende pamwe nemubato rinotonga reZANU PF vanga vachimbonyorawo vachikurudzira kuti vasikala vange vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachivapomera mhosva yekuti munhu ane chidoka doka chekuparadzi mhosva. Munoona sei tichizoona dare richibuda nemutongo uyu?
Mashoko ari kubuda kuZANU PF namamwe ari kutobuda even kumaminista nevanhu vari muhurumende hazvinhu zvisina kunaka because zvinhu zvatinoti zvinointerfia nekushanda zvakanaka kwematare. Kana zvinhu zvakadaro zvichiitika zvinhu zvinopa yatingati pressure kana kuti intimidation kumajaji. Zvokuti kana zviri pajekerero rekudaro judge anofanira kuva achizvinzwawo zvokuti kana pakazobuda mutongo wokuti vasikala havana kupuwa bill havanhu havangambodo tadzi kutaura kuti ZANU PF kana kuti hurumende iri kuinterfere nemaprocesses ehurumende and kana zvinhu zvakadai so zvakatoitika nangwe hazvo kurisepa bill kuri pamutemo zvinhu zvinotarisika kuti kuda judge ari kutya kupa mutongo kupa vasikala bill nekuti mashoko akadaro anenge ari pajekerere ende uyezve hurumende inenge iri kuinterfere nemaprocesses iyayo.